Mutongi wedare pamsoro, vachine mbiri bunu, vatura mutongo wekuti nengo dze MDCT natu idzi, dzinoti vatungamira madzokere, valasi maenge hama na mzvare Yuvhoni Musarurwa, vapike kwemakore makumi maviri, pamhosva yavakabatwa nayo yekuponda mupurisa, Inspector Petros Mutedza mumusha weGlenview muHarare muna 2011. Mumutongo wavo, vabhunu vati vemapato ezvematongerwo enyika, havafaniri kuita zvemhirizhonga, vakati matare haazoregedza kutura mitongo yakaomarara. Vatiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanira kutevedzera zvaanenge audzwa nemapurisa kana achinga arambidzwa kuratidzira. Vachiti vezvematongerwo enyika vakaregedzwa vachiratidzira pamadiro, zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana hondo chaiyo. Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo pavasungwa ava pasiri kunyatsozivikanwa kuti ndiani akakanda dombo rakatema vamutedza zvakakonzera kuti vafe, vaona zvakakodzera kuti vasatongere vamaenge hama navamadzokere rufu. Vachiti mumwe wavasungwa ava, Muzvare Musarurwa, munhu akachengetedzwa nebumbiro idzva remitemo kuti vasatongerwe rufu semunhukadzi. Mumwe wavakabatwa nemhosva, vaFinias Natarikwa, avo vaishanda semutyairi kweMDCT panguva yakapondwa vamutedza, vatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore matatu, asi mutongo uyu wanzi usende kweparutivi kwemakore mashanu. VaNatarikwa vanzi vabhadhare mari yefaindi madhora mazana mashanu. Vamaenge hama vambofenda mudare panga pachiturwa mutongo uyu. Vabhunu vapedza kutora mutongo uyu, Muzvare Musarurwa vabva vatanga kudaidzira mudare vachiti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachabva pachigaro chete kunyange zvikadii. Zvichakadai, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati mutongo waturwa navabhunu une chekuita nezvematongerwo enyika.
Tinoona mutongo wapiwa wekuti vana ava vaite 20 years muprison uri mutongo waitwa zvechizano, nokuti vana ava havana kuuraya munhu, ende judge vakazviona vega, vakazvitaura vega kuti havana kuuraya munhu. Vari kungoti chete vanhu ava vakanga varipo pakafa munhu, asi kwete kuti ndo vakauraya munhu. Saka isu tataurira magweta edu kuti vaenderese nyaya yekudarira pamusoro kuitira kuti vana avabude. Uyezve musi wechipiri pachaitwa bail application yekuti vatongwe vachibva kunze vana ivavavo. Saka tinoda kuti tizivise ruzhinji kuti hatisi kuita give up panyaya yaYuvhoni Musarurwa, tungamirai madzokere naLast Mainga yemhama, nokuti havana nyaya yavakapara. Vanhu vezano vakauraya vana veMDC 300 muna 2008, asi hakuna kana mumwe zvake akasungwa.
Mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vati sebato havasi kuzobvuma kutyisidzirwa kuti vasaratidzire nematare avati ari kushanda pamwe chete nezanu PF.
Ndekutangandura kuti nditi inini ana Yuvhoni nevamwe hapana mhosva yavakabara. Zvaiitwa nekoti iyi ndezvokuda kungorwadzisa vanhu chete, ndezvokuda kungochisidzira vanhu vemuZimbabwe kuti vanhu vesaite mademonstrations and so on. Ende ndoda kutaura kuti isu seMDC tichazoramba tichiita mademonstration kusvikira zvinhu zvanaka muno muZimbabwe, kusvikira Robert Gabriel Mugabe aenda nezanu PF. Zvekuti chichizira zvavari kuita izvo nekuti vada kuvharira naYuvhoni for 20 years hatina kana nebasa razvo, but tirikuti Mwari ndiye anoziya chete. This is just zvinotopfuura, chinhu chiri kupfuura.
Zvichakadai, rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vazivisa dare kuti vachapikisa mutongo waturwa navabhunu uyu. Vabhunu vati dare richagara zvakare nechipiri richinzwa chikumbiro chekuti vasungwa vambopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vakamirira kupikisa mutongo waturwa nedare. Dare iri ranga rakazara nevanhu vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi, uye vamwe vanhu ava vanga vachisanganisira vatevedzeri vavatsvangirai vanoti amai Kupe, vaElias Mudzuri pamwe navaNelson Chamisa nevamwe vakuru vakuru muMDCT. Patanga nyaya iyi, vasungwa panyaya iyi vaiva makumi maviri nevapfumbamwe, asi vasungwa vana ava ndivo vakazobatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vairamba mhosva iyi vachiti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.